Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 18 ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana manomwe ane gumi nevatatu 713. Masangano anomirira vagari echitungwiza Resident Trust neThemanyame Rural Residents Association akumbira sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum kuti rivamirire mukumisa kuputswa kwedzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana manomwe ane gumi nevatatu 713 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu 30 nezuro. Vanhu mazana matatu ane makumi maviri nevaviri 322 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Vanhu vose ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe kunze kwemunhu umwe chete anonzi akadzoka kubva kuBotswana. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi. Vanoita mazana maviri ane makumi mana nevatatu 243. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi mashanu 150 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nevatanhatu 106 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu makumi mashanu nevaviri 52 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zvuru makumi maviri nezvinomwe zvine mazana maviri nevatatu 27,203. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane gumi nevaviri 16,512. Zvichakadaro apo chirwere cheCOVID-19 chiri kuuraya vanhu vazhinji munyika zuva nezuva. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti Zimbabwe inogona kurwisana nechirwere ichi kana ikarwisana nacho pamwe chete nevanhu vairi kuedza kuchengetedza, kwete kutora vanhu sevavengi vakangomirira kutyora mitemo yekurwisana nechirwere ichi. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vanoti pari zvino zvinoita sekuti vanhu vari vega, vachiti kunyange hazvo hurumende ichiedza kudzivirira utano hwevanhu, hurumende iri yega mukutarisana nechirwere ichi sezvo pasina kutaurirana nekushanda pamwe chete muhondo nechirwere ichi. Izvo zvinokonzera kuti vamwe vanhu vaite zvavanoda vachipinza vamwe munjodzi.
Denda ratambudza vanhu pasi rose reCOVID-19 rine zvakawanda zvatakanganisa maererano nemararamiro evanhu. Hurumende zhinji dzakakanganisika nekuda kwekuuya kwedenda iri, nekuti rakakanganisa marongero anga akaitwa nehurumende, mari dzimwe dzanga dzakaiswa kuti dzishande pane zvimwe zvinhu dzakatochinjwa kuti dzigone kubatsiridza kubva kune zvanga zvakanganiswa nedenda iri.
Tinoonawo kuti muZimbabwe hurumende iri kuedzavo kurwisana nechirwere ichi, munozviona sei?
Munyika yeZimbabwe denda iri rakabudisa pachena kuperevera kwehurumende yeZimbabwe panyaya dzakasiyana-siyana. Tikatarisa panyaya dzezveutano, rakaratidza kuti hurumende yeZimbabwe haisi kukwanisa kupa utano kuruhinji we Zimbabwe.
Asi, Dr. Mkonza, tinoona hurumende ichivharawo maboda nikukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba nekuita zvimwe zvingabatsira.
Tikatarisa zvakabuda musure mekunge vanhu vachienda kuzvipatara ndezvekuti kuzvipatara ikoko hakuna mishonga inogona kuti vanhu vabatsirikane kunyange nemishini inodiwa pavanhu vanenge vakanganisika necovid zvakanyanya anonzi maventilators kushoma kwaari kuwanikwa ende zviri kukonzera kuti vanhu vafe nekuda kwekushayikwa kwezvikwaniso izvozvi uyezve vashandi vemuzvipatara avo vagara vanga vachiratidzira zvabva zvawedzera kuipa kwezvunhu uye zvabva zvawedzera kuti hurumende itadze kupa vanhu zvavanofanira kuwana maererano nezveutano.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti zvikoro zvose zvakaudzwa kuti hapana achabvumidzwa kusvika pachikoro asina mask kana kugeza maoko pamwe chete nekucherechedza zvimwe zvese zvinodiwa mukurwisana nechirwere ichi. Munotii nazvo?
Nyaya yekuendwa kuzvikoro ndeimwewo nyaya yakanganisika uye yaratidzika kuti hurumende yanga isi haina zvairi kugona kuita kuti igadzirise dambudziko irori nekuti tinoona kuti vana vechikoro vamwe havasi kutoenda kuzvikoro vamwe vari kuenda hapana zviri kunoitwa zvisvinu maticha ari kungoratidzirawo kunyange izvo zviri kuitwa nedzimwe nyika zvekuti vanhu nekuda kwekuti denda riri kuti vanhu vasaungane vanhu vaakushandisa iya inonzi e-learning kana kudzidza pamasaisai kuzimbabwe hazvisi kukwanisika nekuti hurumende haina kumbobvira yagadzirira kuti vana vechikoro vange vachigona kudzidza nemutoo iwoyo. Imwe nyaya yabuda inoratidza kuti hurumende iri kukundikana inyaya yekutadza kusapota vanhu paya pakanzi vanhu vaenda palockdown hapana hurumende chayakagona kuita kubatsira vanhu avo vanga vari kutadza kuzviriritira vanga vavo vaka vanenge vakaperwa nemabasa nekuda kwecovid iyoyo kana kuvaya vasina chouviri vanga vadiki nherera nevamwe vari munharaunda vasingagoni kuzviriritira zvese zvakabuda pachena zvakanyanya nekuda kwekuti covid focus yakanyanya kuiswa pazvinhu izvozvo nekuda kwecovid iyi.
Asi Dr. Mkonza, Zimbabwe ine mamwe matambudziko akanyanya airi kurwisana nawo.
Kunyange tatiziva zvedu kuti muZimbabwe mune matambudziko asi kuuya kwecovid kwakaita kuti tione udzamu hwematambudziko aya pazvinhu izvozvo zvandanhonga kune zvakawanda zvimwe zvisina kumira zvakanaka asi zvandanhonga izvozvo zvinoratidza kuti aiwa hurumende yeZimbabwe iri kukundikana kuita izvo zvainofanira kuita pakushandira vana veZimbabwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Ricky Mkonza vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rechitungwiza Resident Trust pamwe neremanyame Rural Residents Association akumbira sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum kuti rivamiririre mumatare edzimhosva mushure mekunge kanzuro yeguta iri kuburikidza nehofisi yemukuru wedunhu yazivisa kuti iri kuda kuputsa dzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo. Tsamba iyi iyo iri mumaoko eStudio 7 yakaendeswa kuhofisi yakafanobata chigaro chamabharani weguta iri. Dzimba dziri kutariswa kupwanywa kana mvura yapera kunaya dziri kunyatsimbe housing scheme Zengeza 4 pedyo nepagomba. Dzimba dziri padyo neSt Mary's Police Station, dzimwe dziri kuUnit J nedzimwe dzakavakwa mumatoro. Dzimba idzi dzinosvika zviuru gumi nechimwe. vakuru mukanzuru vanoti vakatora danho rekuenda kumatare kuti dzimba idzi dziputswe gurukota rezvematunhu vajulai moyo vakatozivisa kare kuti kana dare rikangopa mutongo wekuti dzimba dzipwanywe ndizvo zvichaitwa mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wechichitungisa Residence Trust vamarvelous Kumalo
takashamisika tichiona nyaya mudepanhau reHerald richitaura kuti kuchitungwiza kuri kuda kupazwa dzimba dzinokwana kuita idzo 11,000. Takati taona article iyi munewspaper tichinzwawo zvakare zvichitaurwa na Provincial Development Coordinator weHarare Metropolitan Province vatafadzwa muguti tichibva taita tsvagurudzo kuti tizive kuti izvi zviri kubva nekupi.
Ndiyano wamaibvunza mutsvagiridzo yenyu?
Takabata makanzelars vekuchitungwiza vakativo hapana chavari kuziva chiri maringe nenyaya yekupazwa kwedzimba. Tikaita tsvagurudzowo zvakare yekuti pane marecommendations here akaitwa kurudziro yekuti dzimba dzipazwe angave akaitwa nemakomiti mairi angava nechekuita nezvenyaya idzi, makomiti ekanzuru, komiti yehousing nekomiti yepublic works kuchitungwiza. Tikataura nemachairpersons emakomiti iyaya vakati havana kunge vaita kurudziro yakadaro kufuu kanzo. Tikatsvagawo zvakare kunochengetwa maminutes mameeting anenge aitwa kanzuru. Tikaona kuti hakuna full council meeting yakaitwa ine resolution ine chekuita nekupaswa kwedzimba.
Saka izvi zvinorevei?
Takazobuda pachena tichikongluda kuti aiva manyepo ainyorwa zvakare. Izvi vanhu vari ku central government vari kuda kuita izvi izvo zvisina kubva kuvanotungamira guta rechitungwiza vanova vamiriri vakasarudzwa makanzelars mugore ra2018.
Saka izvi zvinorevei kune imi vanomirira vagari vemuguta iri?
Izvi isu sevagari zviri kutiratidza kuti nyaya yeimplementation yedevolution muZimbabwe yanonoka zvakare yava kupa kuti pave nemhirizhonga kana kuti bopoto yatingati confusion iripo yekuti hatichazivi kuti anofarwa kunge achipa madecisions akadai ndiani.
Asi pamutemo izvi zvinofanira kunge zvichiitwa nani?
Semamiriro azviri mubumbiro remutemo tinoona kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa nemakanzelars zvichibva nekumakomiti iri recommendation yoiswa kufull council meeting poitwa resolution. Zvino tinoshamisika kana munhu asiri mubumbiro remutemo atingati ari illegal pachirungu akaita sa Provincial Development Coordinator na Minister of State for Provincial and Devolution Affairs vasimo mubumbiro remutemo vane maofisi ari illegal vachibuda ivo vari ivo vanenge vachimhanyidza kuti vanhu vapunzirwe dzimba vasati vagadzirisa nyaya yavo ivo yekuti vari illegal. Zvakare tichiona kuti mumwe wavo munhu womunguva pfupi yapfuura akapiwawo industrial stand muguta rechitungwiza nenzira isiri pachena, nenzira ine chekuita nechioko muhomwe, kushandiswa kwechisimba zvisiri pachena zvisina kujeka. Tozonzwa iye akutaura achimanya ari anenge achiti takuda kupunza dzimba dzisina kuvakwa pamutemo, iye maoko akewo akasviba ari wevamwewo akapiwawo zvinhu zvisiri pamutemo. Saka zvinhu zvinotikatyamadza zvotigumbura zvakare sevagari kuti munguva ino nyika iri kurwidzana nechirwere checovid-19, titori mulockdown yemazuva makumi matatu hasati asvika pakati mukuomerwa, mvura iri kunaya, munhu omuka akutaura kuti akuda kupunza dzimba.
Mukuru wechitungiza Residence Trust vamarvelous Kumalo vange vari parunhare kuchitungwiza naBlessing Zulu weStudio 7. Dombo tarisa chiri mumapepa nau anasi. Mukurondo mune nyaya inoti vanhu vazhinji vari kushandisa mishonga yatingati ndeye chivanhu kuzvirapa kana kuzvidzivirira kubva kuCOVID-19. Vanhu vanonzi vari kushandisa mashizha emigwavha, tsangamidzi, malemoni, zimbani neimwe mizhinji, asi hapasati pave nehumbowo hunoratidza kuti mishonga iyi inoshanda, kunyange hazvo bazi rezveutano richiti vanhu makumi manomwe kubva muzana 80% muZimbabwe vanoshandisa mishonga yechivanhu. Mukroniko mekare, Traffic Safety Council of Zimbabwe yazivisa kuti kutangidza nhasi yakwidza mari yokudzidzisa vatyairi kutyaira zvisina ngozi kana kuti defensive driving kubva pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe $190 kuenda pazviuru makumi maviri nezvina zvemadhora kana kuti $24,000. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvimwe chikumbiro chatinacho, totokumbirawo veTwitter, varidzi veTwitter vesocial media, evambofarira vagovernment yeZimbabwe vana Munangarwa, vana vamwe vake Twitter agaivharwe, WhatsApp, Facebook zvese social media yese ngavavhariwe, tione vachakomunicata nei sezvakaitwa kuUganda, sezvakaitwa Trump. Ndo kuti vangagona murume uyu, murume washungurudza vamwe. Vashungurudzirwa vari kuita vana Jobu Skada yanana Okoshinono nevamwe vese nhengo dzedu dzeMDC yadainzi hazvitifadzi. Evamborohwa nezvirango zvokufarirwa Twitter, tione kuti vachakomunicata sei. Vanhu ava vashungurudza.
Mungotasati pastudio 7 pana Janga Kambiri ana vese atisingazivi nevasatanzwa chitaura tokukwazisai. Ini mubvunzo wangu ndewokuti seiko kuchingosungwa vanhu veMDC chete ndovanodzvinyiriwa stereki? Ndine Joseph ndiri paBotswana.
Vakadiko vestudio 7 tinotenda nhau dzenyu naedwe. Nyaya yekuti mapicture aya mavhidhio kekemupurisa akarwangwana ndokakasungirwa cheni dzemumakumbo nemaoko. Hedwe zvakaomba atinokoni ngati shinge zvichapera, ichiri kunaya mvura ichavara inguva yavo. Vasiye vakadaro, vasiye vakadaro vane zvinovanetsa, vasiye vakadaro vane zvinovanetsa. Kusunga munhu nyaya yekuti atipidza vhidhio inyaya yekuti arwangwana vausunga cheni dzemumakumbo vasikana kana hopi nevamwe vese apo sitendeti. Aiwa zvichapera, ichiri kunaya mvura zvichapera.
Iyo vhidhio inomboi kudini ko yokonesa vanhu kupuwa mari yechibatiso? Kukana zvakaitika zvakaitika, kukana iye mupurisa aiva asina kuuraya mwana, aihwokakatigwa chini namai vemwana? Vanhu vaihomukomberei vachiti wauraya mwana? Ko vanhu vose vakaibudisa vhidhiyo iyi vakaizadza kwose kwose vanoregerei kusungwa? Kungongwarirwa vana hopo yechimono nanavasikala nanafadzai maheri vongosungwa? Faunyata ane nhema, vhidhiyo yakaitika ndizvo, yakaitika. Imwe Studio 7 nyango mukarega kubudisa audio dzedu kuti vazviwe vana Paunyati kuti vane nhema, tozviziva kuti mapurisa namaseja ndidzo dzavamhondi. Hatina basa nazvo, yakaitika vhidhiyo ndizvo, mupurisa wakauraya mwana.
Makadiko ikokoko sitinofara zvishoma. Ndino mubvunzo umwe chete kuna iye mupurisa mukuru wamapurisa kuti anoti iye mwana uyu haana kufa, mwana uyu akadii? Avo vatasunga vanga vari kuburisa nhema. Kana chiri chokwadi, mai vemwana uyu ngavabude pachena vataure kuti mwana wangu akarohwa, haana kurohwa, akarohwa akafa. Kana muri kungonyepa muchingoda kungoda kungosukumeza vamwe vanhu, kungoda kungosukumeza vamwe vanhu nezvinhu zvakaitika mapurisa tokuzivai, munorova vanhu iwe Nyati uchingotaura zvisina nemusoro wese.
Maswera sego mukuruka lockdown ayo inorwadza kuti zvino zvacho zvatakusangana zvomu road muvamo nanjazir masoja ava topfuma nesu here kana kuti ndobvoza mungu maricho wangu ndoenda kudomboshava ndoti handikutopurona itopura zvangu netsoka padomboshava pashogoronda vakomana vatosvika ukubva kupi hamai ndotobva kumusoro uko chimwa chakutopedza roko mhomo kudai avanaatika $20 akaanandashanda kacho kava akutora nja anone 20 chende pamasindinayozvosendinayo saka aina ndichaziva kuti zvaa zvokubirana here kana kuti kozi maitiro avari kutoita achoka hazii zvokuti tiri kuchengetedzana kukorona zvatoa zvokuti vo vanonochengeta mhuri dzavo kudzimba kwavo handizivi ndo zvavakaudzwa here kana kuti zvimbo zvipi
inini ndine lukugondo ndiri South Africa. Hurumende yana Munangagwa pati yeZANU-PF ngaichibva pachigaro pungopinda imwe pati, hatizi kuti papinde MDC sezvo nekuti ndioitawo sapota nasi ndioitodii, ngaitobva pambopindawo imwe pati timboona kuti inoita sei, timboonawo kuti inoita sei, nekuti zvakangofanana. Paina Mugabe taingochema izvozvi tongochema, paina Mugabe taitochema zviri nani dzani zvatakuita izvozvi izvi, ngaimbobva timboonawo imwe pati inoita sei. Kana yazvikorera tinyatsoonoti aa zvakafanana, inyika yakafa. Ino isu hatisati tati inyika nekuti ipati inotoziva kuti ipati yeZANU-PF. Saka tinotochema ipapapo kuti dai vatibvisirawo ipapapo, vatibvisirawo ZANU-PF vamboisawo imwe pati nyambotongawo, kana ngoisawo mufanhai wechidiko izvi tiona kuti anomboita sei, tongoonawo kuti anoita sei, takuona kuti anoita sei mufanhai wechidiko izvi. Ndini Lukugondo ndiri kuno South Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Timirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kubva zvaitika mhirizhonga yakakonzerwa nevatsigiri vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemusi wechitatu svondo rapera, vanhu vatatu vakasungwa vaine zvombo nemabara asina magwaro uye nemapepa ekunyepa ekuvapa mvumo yokupinda munharaunda ichashandiswa navaJoe Biden apo vachatora mhiko yekuva mutungamiri weAmerica nemusi wechitatu. Nzvimbo zhinji muWashington DC dzakavharwa uye hapana anobvumidzwa kupinda munharaunda iyi asina magwaro akasimba anomupa mvumo. VaJoe Biden nomutevedzeri wavo amai Kamala Harris vachatoreswa mhiko dzavo dzeutungamiri nemusi wechitatu, asi mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakati vanenge vasipo. Izvo zvisati zvamboitika mukutambidzana kweutongi muAmerica. Zvichakadaro, nhasi uno America iri pazororo rekucherechedza Dr. Martin Luther King Jr. avo vakarwira kodzero dzavatema vemuAmerica pasina kurwisana. Muzvinafundo chipo dendereve Wellesley College kuMassachusetts vanoti deno vaMartin Luther King Jr. vange vari vapenyu vairwadziwa nekudzokera shure kwaita mikana yorusununguko nekodzero dzavatema mazuva ano.
Nhasi tiri kupemberera upenyu hwavaMartin Luther King.
Zuva iri rinorevei?
Mone rangu ndiri kuti zuva iri harisiri munhu mumwe chete, asi kutarisa zvakaitwa navaMartin Luther King pamwe chete nevazhinji vairwira kuti kuve nekodzero dzevanhu vatema munyika muno.
Chii chakakonzera kuti America ikudze vaMartin Luther King nekuvapa zuva rekuvacherechedza gore negore?
Martin Luther King tinoona kuti chakazengenisa kuti zitai riripiwe zita rawo ndechekuti vakaurayiwa vari pakati pebasa irori. Ndinoona kunge kufa kwavo kwaka vanonyora vanoti rufu rwavo ndiro rakaita kuti kuve nemamwe demonstrations nemaprotests akanyanyisa munyika zvichizoburukidzira necivil rights passage yakaitika vachinge vafa.
Profesa Dendere, pane zviri kuitika muAmerica mazuva ano, ndezvipi zvamunoona sezvagona kuvagumbura deno vaMartin Luther King vari vapenyu?
Ndinoona kuti vaMartin Luther King vaigona kunetsekana nekudzokera kumashure kwekodzero dzevanhu vatema kuri kuitika. Asi zvekare handifungi kuti vainyanyisa kushamisika, nekuti vaigara kutaura kuti zvinhu zvakaipa zvinoitika kana vazhinji vachinge vanyarara. Asiwo kuda vaigona kufunga kuti makore 30 apfuura kubva zvavakaita maspeech avari famous, zvinhu zvaigona kunge zvingadai zvanaka kana kuti zvave pari nani.
Nyaya yekudzvanyirira vavhoti vechitema ichagadziriswa here sezvo tichiona zviri kuitika mune mamwe matunhu zvekuomesera vavhoti vasiri vechichena kuti vavhote?
Nyaya dzekudzvanyirirwa kwevanhu vatema ndiri kutoona kunge maprotest ari kuitika nekuti vanhu vari kutora kodzero dzavo. Vanoda kudzvanyirira vamwe vari kushambisika kuti kwosei vanhu vatema vaagona kuzvimiririra nekudemanda marights avo.
Sekuona kwenyu Professor Dendere, mapato maviri eDemocratic Party neRepublican Party achazogona kushanda ose zvakanaka here mberi kwatiri kuenda uko?
MaDemocrats neMarepublican vane basa zhinji pamberi pavo. Nhasi taona Senator Lindsey Graham achinyora tsamba kuna vashuma kuti vasaenderere mberi nezveimpeachment. Asi muonero angu ndekuti maDemocrats achati vanoda kuenderera mberi. Uyezve kune mamwe maRepublicans ari kusupporta impeachment muSenate. Takanzwa izvo zvichienziwa Mitch McConnell, vari kuisupporta nekuti vari kuda kuti vaTrump asazova mupublic office zvekare. Zvinogona kuti vanogona kuona kuti zviri nani vakabvumirana nekushandawo pamwe chete kuti pasazove nezvakaitika navaTrump. Asiwo vamwe vanoti maextremists kune both sides ndo vachange vane mavoices.
Ko ramangwana ravaTrump munoriona sei?
Inini maonero angu ndevekuti vaTrump havasi kumbonetsekana nezviri kunyanyisa kuitika. Takanzwa kuti musi wavari kubva sezvo vasiri kuenda kuinauguration vachaita pati hombe ichave ne 21-gun salute. Ndiri kuona kunge ivo vari kutofunga kuti vatangisa movement icharamba iripo kumakore anotevera. Kunze kwekunge vakasungwa kana kuti vazhinji vevanhu vatevera vakasungwa, handione vachidzokera shure. Ndifunge kudaro.
Avo vange vari muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Jaivana sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana manomwe ane gumi nevatatu 713. Masangano anomirira vagari echitungwiza Resident Trust neRemanyame Rural Residents Association akumbira sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum kuti rivamiririre mukumisa kuputswa kwedzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.